Pane zvino hatisati tobhadhara mari dzekunzi tibhadhare pazuva. Isusu tiri kuongorora tichaisa chirongwa ichi paperi pekanzu kuti kanzu riongorore kuti yonangepi. Ndava nekuti nyaya yacho inenge yakati omei. Zvakaenzanisana nemunhu ari kutengesa chingwa kubhekari iwe uchitengesa flawa, wonzi uya neflawa wobhadhara bhekari kuti ritore flawa yako. Ratora flawa rako bhekari rotengesa chingwa, rozha mari yechingwa. Ii contract yatisiri kunzwisisa, yatisati tamboona pane rino pasi. Satoda kumboongorora kuti zvino tonangepi. Nekuti ndava hatina mari yacho ende hatingashandisi mari yemaresident nemutowo iwoyo.
Asika kana chibvumirano chakatonyoreranwa kare, hamuzobhadhari mari yakawandisa here kuburikidza nemitero iyi inenge ichiwedzerwa pazvikwereti kana kuti mainterest?
Chakanakira ndechekuti nguva ino haichisiri nguva yemachinyakare yekuti varungu vaingouya nebhilo nebepa ototi taiwanyora, saka taakutotora nyika. Ungangoti watenga bhilo nebhondi pepa wosainirana nevamwe vanhu motopana mari dzakawanda kudaro pasina zvamaita. Inyika ipi iyoyo? Isusu toda kutanga taona kuti zviri kunangepi, nekuti vanhu havangangosainirani mapepa, vasaina nemasignature avo, votsvaga pepa neinki vototi saka taakutopura, taakutozha mari yezvemusonga womusana. Hazvigoni kudaro.
Hurumende kairi kuti maitirwo ebasa aya raifanira kuitwa nechimbi chimbi, ndo kusaka zvinhu zvakakurumidza kuitwa nekuti zvinhu zvinounza budiriro munyika.
Marara anoindipiko? Tatingamanyira mahospitari anoda mushini, zvipatara zvoda kugadzirwa, pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zviitwe nechimbi chimbi. Ungaita chimbi chimbi pamarara kuti chiunengoda kutangira magreen bomba here? Hakuna chinoitwa chimbi chimbi kunze kwokungopana mari pasina zvanhu zvakajeka. Ngatifambei zvakanaka hedu pore pore tosvika, tinosvika paanza kana tikaita zvinhu pamutemo tisingamhanyi tichinyatsofunga. Iko zvino taakutorera mari maresidensi ndeye chimbi chimbi yacho here?
Saka musangano wechimbi chimbi uyu special council meeting iri kuitwa rini?
Special council uchaitika vhiki rinei. Tichataura nevamwe vangu vekukanzuro toona kuti tingauita papi nedhipiri pasi. Tinotarisira kuti vhiki rinei haripfuuri, mangwana chaiyeto itotozivati.
Saka pari zvino hakuna motikari dziri kuenda kupomona, saka marara acho ari kurasirwa kupi?
Aiwa, mota dziri kuinda, hatisi kubhadhara isusu, tiri kungokanda marara sezvata tichiita. Vari kunetseka vanhu vemaprivate actors vati nyaya ichagadziriswa manje manje.